siyabonga kakhulu ke Chris Lontunga kona ngaphakathi lesibali lakona isindebele tatenda. Good evening, you are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, April 29th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the Zimbabwe Mobile Voters Registration Exercise, which started today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
It kicked off at Nakiwa Rural Service Center, which is ward number 14 of UMP Road District Council. I don't think it's correct to say it must kick off on all the wards in the country. It is impossible. They have to identify certain wards and move other wards gradually. They can't kick off all the wards in the country. It's impossible. They don't have the manpower.
Parliament.
Kuthi indawo lapho kuza registwa khona kulama centers angu 8 yagcwele ama ward wonke ona lawo.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about the mobile voters registration exercise in Zimbabwe.
The country launched the long delayed voters program today, which was supposed to kick off sometime in January this year but was delayed due to what some sections of the government said were financial challenges. Critics now say the current exercise lacks credibility as it was not advertised. But ZANU-PF members say it is going on very well in various constituencies.
At the same time, the MTC formation of Prime Minister Moken Tsvangirai says it has unearthed some irregularities in the voter registration exercise, which it says undermines the prospects of a free and fair election expected to be held sometime this year. The MTC is accusing ZANU-PF of working in cahoots with the Registrar General's Office to disenfranchise voters.
If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yabakambe zulukandaba lingalithola njani khona ngapho lapho likhona. Namhlanje ke sixoxa ngohlelo lwe-mobile voters registration olusungulwe ekuseni. Abasekeli bebandla ke le-MTC bathi uhlelo lolu kaluhanjiswa kahle. Ngakho ke bathi kumele ukuthi ngakwenziwa okunye ngalolu hlelo. Kodwa ke abalandeli be-ZANU-PF bathi hayi uhlelo luhamba ngemfanelo. Ye, uhlelo lolu siyakwazi ukuthi kwakumele luqalise ngo-January lonyaka kodwa lwamiswa inxa yokuswelakala kwemali. So ake lisifonele kade sisize ukuthi kambe kuhamba njani khona ngapho lapho elikhona. Nanzi inombolo lisifonele kanye salifonela khonapho 001-202-619-2077. Yes, siyakwazi ukuthi le inelisa ufone nje khonapha salifonela khonapho. Ye, jonga.
Wonguka vateereri, nasi tiri kukurukura tichitarisa chirongwa chebazi rekwa Registrar General kana kuti mabhara nemukuru wenyika chekufamba mumatunhu vachinyoresa kana kupa mukana vanoda kunyoresa mazita avo kuti vanga vachizokwanisa kuvhota, vanoda kutora zvitupa, vakarasa zvitupa, vanoda vanga vachichinjirwa zvitupa nezvimwe zvakadaro. Mukana uyu wanga uchifanira kutarisirwa kuti unge uchiitwa matunhu ose emunyika, mawadhi ose ari munyika anokwana kuita 1958. Asi nekuda kwezvimhinga mupinyi nekushayikwa kwemari, hurumende yakakwanisa kuunganidza mari inoita $8 million chete. Zvinonzi vekubazi rekwa Registrar General vachishanda nezeki vanga vachingozowana matunhu avari kutoungana vosimuka mazuva mushure mazuva mairi matatu voenda pane rimwe dunhu asi vakawanda vari kugunun'una kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. VMDC vari kuti aiwa pane zvakawanda zvavatoona zvimhingamupinyi nezvimwe zviri kuitika zvechikiribidi asi vatataurawo navo veZANU PF vari kuti chirongwa chafamba zvakanaka ichi. Vanhu vese vateedzeri veZANU PF kana nhengo dzeZANU PF dziri kuteera mutemo unodiwa pakunge pachivhotwa kana kunyoreswa kuvhota kwekuti unofanira ngove netsamba inobva kwasabhuku kana pamba paunogara yekuti unozivikanwa kuti uri mugari wepo Gibbs unenge uchigara pamba pangu ndokunyorera tsamba ukaitawo munyama unogona kunzi aiwa dzokera kuna kandemirwisirwo chidhindo ini ndee ndisina chidhindo asi ndo matambudziko ari kunzi ari kusangana nevamwe vanhu Gibbs.
Yeah, kunjalo mfowetu. And joining us to discuss this issue is Mr. Morris Ngwenya, who is a ZANU PF activist. Mr. Ngwenya, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gift. Thank you very much for inviting me into the program.
Thank you so much. We also have Mr. Sekiman Chikwinya, who is the Mbizo lawmaker. Good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and good evening, Zimbabwe.
Thank you so much. And lastly but not least, we've got Ms. Ellen Shiriedenga, who is the elections director of the MTC formation of Industry Minister Welshman Ngobe. Good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and good evening to you all.
Thank you so much. And starting with you, Mr. Ngwenya, tell us what is going on with the mobile voters registration wherever you are right now.
Okay, it is important to note that voter registration has been an ongoing process. Right now, today, we believe that mobile voter registration also started, but it's just an addition to the ongoing process of registration. Without underestimating the importance of registering as a voter, because it is one's democratic right to vote, but in the process one needs to be registered. Therefore, it is important to know that this registration exercise comes at a time when we're looking forward to elections, so it is very important. But we must also allude to the financial constraints that are obviously coming as challenges to the whole process.
And Ms. Shiriedenga, what is your take on what is going on right on the ground right now?
As much as I would agree with Morgan that this is an important exercise, but from the way I see it, yes, of course, it's an ongoing exercise. But the whole idea of this mobile voter registration is to actually give access to all those people out there who maybe for one reason or another, including the issues of the location where they are located, where they couldn't access the district offices, where they didn't have money to actually get money for transport, to actually board buses or whatever means of transport to go and register. It's actually the mobile registration process is to actually give them access, you know, to come to the people, for the RHS office to come to the people and enable them to register. But the challenge that we are facing with this exercise is faced as of today. We are hoping that by the end of the day, yesterday, we're going to have to be given all the points, all the registration points where we can actually, where people can actually go and register. We're hoping that those registration points are going to be advertised. But to date, nothing has happened. And the only information that we are getting are those district offices, which have always been there. So to me, it's a great challenge in the sense that those the very same people who have always been saying no, we cannot access those district offices, will continue failing to do so unless and until something has been done. Yeah. Yes, maybe Morgan can say that the registration exercise is started off well. Maybe then, as ZANU PF, they do have that information. But we from the MTC side, we couldn't get that information. So we really don't know where those mobile voter registration centers are located. So basically, this is our challenge as it stands like now.
Thank you very much.
Stay on the line. Before I go to Mr. Chikwinya, we have a caller. Vagoredema, Maswara say.
Vagoremsandu.
Maswara say, Vagoremsandu. I want to square. Kuri say, Kwamuri.
Hakusebuti kuno kukuri naniwo zvakoshoma asi kuti zvonhasatakatarisira tiri sezvo rakataurwa kunzi iista remobile voters registration
Saka makwanisa here kunge muchienda kunonyoresa kana kuti vasina kunge vakanyoresa vakwanisa here kuenda kunonyoresa imi mama makanyoresa kare makwanisa here kunda muchinoona mazita enyu kuti aripo here pa voters roll
Nasi vanhu vabuda vakaenda muzvikoro munzvimbo dzavanosiziva kuti idzindo dzavanotisvika kunotarisa ikoko vanga vakatarisira kuti nhasi vapinde kunotarisa mazita avo ikoko saka vanhu vaenda vakanogara ikoko vasvika kumatiki na vanhu vambouya vemobile saka vanhu vazobva ipapo vamwe vakwanisa kuenda paregista ndoko vakwanisa kuenda ikoko vaenda paregista ikoko havana kunosvika vakabatiwa zvakanaka
aiwa tinoimba kuti taura henyu
havanavasvika ikoko havana kubatiwa zvakanaka vanga vachinzizvoti anenge auya nechitupa chealien anzizvoti iwewe zvauda chitupa chealien tipe mari inokwana kuisa $24 vamwe vachinzi tipe $50 ndokutikupe 15 chip saka ipapo zvavashungurudza kuti ingawani prosesi zvaika ndizvozi ndiye mahara wani ko nhasi uno zvatakwe ndizvozi tipe
maritaita
sei vamwe vavanga vasina zvitupa vanzizvo chimbomirai tozoita sei tozokugadzirirai maprosesi enyu saka zvinhu zvavatora kuvashungurudza saka vanhu veyacho vese vazhinji vachibva vatenga vabva vaenda kubhiri vachibva vaenda vadzokera kubhi vadzokera kumawadzi avo saka izvozvi tazonzwa vezanupf vakuti izvozvi kana muchida tipetiee huyai kuno kumawadzi edu tibe kunyoreti tidzokere neni asi kuti kana uchinge une kadhi zanupf uekadhirizanopf ndokutivepetu ndinogona kuenda newe ndinogadzirisira prosesi yako iyoyo ndosatizvazva kutishungurudza kuno kuchegutu
aiwa maita basa vagore musandu rambai muchiteerera regai timbopa vamwe mukana regai tipa vamwe mukana nekuti tine vateereri vakati wandei maita okay tina vachikwinya tiudzeiwo zvamaona uye pfungwa dzenyu pane zvataurwa nevamwe
ndinotenda mukoma jonga ndinotenda mukoma gibbs nemuri yese yezimbabwe taita mukana wokuti in terms of the electoral process preparations tinofanira kunge tiine kuvandudzwa kwevoters roll naizvozvo tinofanira kunge tiine mobile registration kuitira kuti tinge tichinge pamukana wevanhu vakawanda vanga vachitadza kuregista kuone center pedistrict chedistrict registrar's office mukana uyu taifungira takawanda kuti uchange uchiuya kumawadzi in terms of the electoral act as amended in 2012 the electoral act inotaura iyo kuti for the period preceding any general elections there shall be an open period of 30 days where mobile registration shall be done in each and every ward where at least one center shall be established for the purposes of registration towards general elections. Ndataura nhasi na Midlands provincial registrar vanoita mukanana kutaura naye anonzi Mai Gambura vakati hongu tinozviziva asi hatina kupuwa mari yakakwanirana yekutinge tichizviita saka hatisi kuzviita naizvozvo muconstituency inonzi kwekwe urban inosanganisira maparliamentary constituencies anoti Mbizo Redcliffe nekwekwe central mune 8 registration centers dzapuwa idzo 21 days to cover 33 wards zvichireva kuti each registration center ine a maximum of 2.5 days kuti inge chiregista vanhu chataisa kuti gwadza ndechekuti hapana kana mukana wokuudzwa kwavanhu in terms of advertisements the only advert yandakwanisa kuwana was an A4 paper insize yebhuku revana vechikoro yekufom 4 ndiona ndariri pagedhe pehoo yandasvika kunzi kurutendo ndochokutanga chechipiri ndechekuti pane vanhu vanonzi maalliens vanga vakamirira mukana wakaita seuyu kuti vange vachikwanisa kuchiregista nekuti vanga vasina kupuwa mukana uyu necabinet mukana wakapuwa last week Monday wouyu mukana wapuwa wataugwa namajeresa makoni staff yekwaregistrar general yatinoziva tese vazhinji kuti vakapinzwa mukana vakapinzwa mabasa nemukana wokuonge vari mazanu pf activists vari kuramba kutaura kuita zvakataurwa necabinet zvinoreva kuti vari kuramba kuti vanhu vapuwe maid pachena vari kuti tipei ma40 $5. Vanhu vane zvitupa zvakabvaruka vakachifunga kuti vachawana mukana uyu kutora zvitupa vari kunzi $10. Vana vechikoro vari kunzi huyai nemabhesebhisiketi chete mutora zvitupa vari kunzi $2. Saka tinoziva kuti izvi zviri kuitwa kunyanyanyanya muno maurban areas. Zvakanangana nekuti vanhu vari mumaurban areas kana kuti mumataundi kana mumaguta vasakwanisa kuvhotera musangano yavanoda kunyanyanyanya musangano usiri weZANU PF. Asi kubva musi wa2 March, kubva musi wa2 March, ZANU PF yanga ichirejista vanhu mumagroupu anonzi masyndicates anoadreswa first of all nemaheadmen. Vamudariko pavataura nestudio 7 nhasi vataura kuti musangano weZANU PF wakaudza maheadmen, wakaudza makansela awo kuti vanhu varejista kuvhota. We can't run an electoral system based on maheadmen nemasabhuku nemachief.
Thank you.
It has to be done through ZEC and Registrar General's Office.
Thank you very much. We'll come back to you. If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the Zimbabwe Mobile Voter Registration Exercise, which started today. And our guests are Mr. Maurice Ngwenya, who is a ZANU-PF activist, Mr. Settlement Chikwinya, who is the Mbizo lawmaker, and Ms. Ellen Shiriedenga, Elections Director of the MTC Formation of Industry Minister, Professor Welshman Ngube. Kateske, chongambona zani silom laleli, umnum zanu tulani. Baba, tulani kunjani?
Hayi ngiphilile kibs ngikibs.
Ye, so kunjani kunabula bakhona?
Ngisejwane lapha eCholojo.
Ye, phosela komnumzana.
Ye, ngithanda ukuthi ngihlabe umkhosi lapho ngokungananzwa kwelungelo labantu. Abantu abazange babekwazi ukuthi uhlelo lolu luqala nini. Ngokunjalo-ke abantu abazi lutho njalo ungathi uyakhangela nje abona i-itinerary ye-voters registration namuhla. Indlela okuthelele ngayo amawadi amaningi ama-centers akhona emalutshwana kuyesabisa okuthengisela ukuthi nje ngomunye umdlalo okumotha isikhathi sabantu, abantu kabahlonitshwa lapha kwele Zimbabwe lapha.
Ye, siyakuzwa kakhulu umnumzana Thulani, siyabonga. Nxa ungabuya kuwe Ngwenya 1 minute akuphendule lapha phela uzwele umnumzana uChikwinya khuluma. Njalo lo mnumzana lowo okhuluma eseCholojo, ngiyakunika 1 minute chakhona.
Nxa sikhangela i-voter registration okudingakalayo awudingwa i-political affiliation kumbe ikhadi lokuthi ungwebandla liphi. Ngakho-ke ukurejista lokhu, ukubhalisa lokhu kubalulekile emuntwini wonke ukubana arejiste. Lokhu ngamanga aluhlaza joba ukuthi umuntu kuthiwa-ke bekukhangelwa-ke ukuthi ngwebandla liphi. Nalokhu-ke okukhulunywe-ke ngumnumzana Settlement Chikwinya okuthi kuthiwa-ke izisebenzi zikarejista lezi kwirejista ngabezanu PF futhi ngamanga esivele sisiwajayele ukwayezwa. Nxa abantu besehluleka ukuqoqa nabona sebesithi-ke iZANU PF lapha, iZANU PF lokhela.
Ye, phendula khonapho Nkosazana Shiriedenga ngamafitshane nje 1 minute futhi.
Hello.
Ye, mphendule khonapho-ke umzulu ubaba Ngwenya khuluma, ngiyakunika 1 minute sibese sithatha umlaleli.
Ye, thina okwenza zivumelane lobaba uChikwinya ukuthi into lezi zenzakale ukuthi lathi besilama-members etade besithi bafuna ukuyarejista besuke bebuza imibuzo bekwenziwa ama-demands angacedakali ukuthi kufunakalani at the end of the day begcine bengarejistanga. Besike khona ngale kwa-RGS office betshela ukuthi no libuye ngesikhathi esingaka. Bethi besika mbe bathi sithatha abantu abangu-5 kuphela, then the rest kumbe abangu-20 kumbe abangu-30 bese beqotha kuthiwa libuye ngelinye ilanga. So ngezinye isizathu esizenza ukuthi lathi sicabangele ukuthi no abanye khona lapha abaku-RGS office babaleenjongo zabo njalo maybe kumbe kuthi basekele amanye amaphathi ngoba esikhathini sezwa kakhulu ukuthi kuthiwa abantu bezanu many numbers is they can behambe beyiregista abantu vele abana problem but thina nxakuyukuthi nxakuyithi siba lama-problem yindaba kunjani yikho esikhalaza kakhulu odaba lolu mvumelana kakhulu loba uChikwinya.
Ye, siyabonga kakhulu. Jonga
tinemteereri mukoma Abisha vari kuZimbabwe. Makadii mukoma Abisha?
Aiwa ndiripo makadiwo.
Muri mudunhu ripi?
Tiri mudunhu reRabute mana imachikomba.
Kuchikomba mune redhiyo pedyo here? Ndiri kunzwa pane panotumaungira.
Okay,
sudurukai paredhiyo vamwe vanosara zvava vachikunzwai muchitaura vanozokuudzai kuti aiwa mukoma Abisha takunzwai. Sudurukai kubva ipapo, makavhara redhiyo munovatsamwisa.
Ichokwadi icho.
Ehe, chitipai tinzwe zvaitika kuchikomba.
Ya, kunoko zvinhu zvacho hazvina kunyatsofamba zvakanaka nekuti taitika ndechoti weregistra general office vasika kunoku kwedu kunoku kuwadi 1 yemtasa North Constituency vasika kunoku nakota 2 which means kubva kuseni kuisa vanambobvira vauya vachiita basa sazvinotiragidza kuti hapana zvavari kuzoita mufungei
aiwa tinoimbaka
ndo zviri kutirwadza kuti kana vachisvika kumakota 2 kudai masikati zvinoreva kuti kana kusenza kwavaga hutatobuda
aiwatize
takatarisira kuti tine vanhu vakawanda varoda vanorejista kuti vazovhota sa which means vachangosiya vakadaro nokuti apa varonzi vari kushanda muwadhi muno mari muno for 3 days which means renhasi ratoverenga kunzi vashanda of which kwatotara 2 days so there's nothing chauri kuzoita vari muno mufungei
asi vanhu vabuda here vanhu vabuda here vachiwana vanhu vakavagarira
dambudziko raitika nderekuti vanhu vanga vasi infomu vanga sivambobvira vaudzwa kuti vazive kuti ndozviri kuitika nhasi
aiwa maita basa mukoma abishi
dambudziko rataita
maita basa achiteererai live talk
taikumbira kuti
hallo
foni yake singani katini
hey, Gibbs.
I've got Mr. Mpumelelo. Mr. Mpumelelo, good evening.
Good evening, how are you?
Very fine. What is your take on the mobile voters registration exercise? Just briefly.
Mobile registration exercise was going to be a very good one because it was going to give a good number of people a chance to go and register to vote. But now the people have already started rigging the numbers. That is not right. People of Zimbabwe need a free and a fair election. Why should people stay in the offices when they are not honest? People of Zimbabwe need honest leadership. Honestly, without honest leadership, people of Zimbabwe will remain in the dark. We need a registration that is good for everybody. The voter's roll is in shambles, so people need a good voter's roll, good results for the elections. I thank you.
Thank you very much, Mr. Mpumelelo. Chonga, ulovalikona.
Tina mukoma kana kuti ndimai handizivi regai tinzwe kuti ndiani Cooksman makadi
tiripo makadi henyu
ndimukoma ka
ndibaba
ndibaba
hongu
aiwa ndaona zita iri nezvekuita nezvekubika rakanzi Cooksman ndikati regai tinzwe kuti tiri kudyei mani randipakurirei tinzwe
ndinonziva mabika nerimwe zita kana kuti Cooksman
iri ndere chirungu iri ndafara wamabika
tinotenda
aiwa nhasi tiri kushandisa iro rokuti Cooksman iro riri ndoratiri kuda tipei tinzwe tipakurirei
isu tiri kuno kuembresi hatisi kufara nenyaya takatarisira zvikuru mobile registration iyoyi nokuti munzvimbo munomu inzvimbo yemaini tine mamaini maviri anoti embresi maini nekomona saka munzvimbo medu munomu mune vanhu vaya vainzi maalien vakawandisa zvikuru kwazvo vanga vakatarisira chirongwa icho chemobile registration but taswera takatarisira vanhu vacho hatina kana kukwanisa kuvaona zvokuti tinotokumbirisa kuti kana dei hurumende kana kuti iyaya mapato ezvematongerwo enyika dei avazama kutsvaka mari chirongwa ichi chidzoke nokuti 2.5 days dziri kutaurwa nevamwedzi tinoona kuti dzichasiya ruzhinji taikumbirisa kuti dei nekuvhota kwangoitiwa zvakaitwa muna 1980 zviya zviya
zvokungonzi munhu uya nechitupa
hongu
asi ka vamwe vari kuti zuva rekutanga kazhinji rinogona kuti netsei zvakafanana nekunge uchitanga kupingudza mombe musi wekutanga kuti uise pajoki inogona kuti netsei izvichiri kutanga izvirongwa hachina kunzi chiri kubva chapera mangwana ayo munoti
aiwa isu tinozviona kuti mabhinda uko ezvaano aya ekuda kuzama kudzvinyirira kuti vanhu vazhinji vatadze kuningirira kuvhota kuitira kuti vagohwina noutsotsi noukiribiri hwavo hwavajaira ihwohwo
hatizivi hedu kuti vangakwanisa here kunge vachizviita nekuti chirongwa ichinonzi chiri pachena kune vese vemapato ezvematongerwo enyika vanokwanisa kuenda vachiona zviri kuitika asi tinotenda nezvamaisa mudariro maita basa vamabika
aiwa tinotenda
Gibbs.
Yes, ambo kakhulu ke Cooksman kona ngapho ke lapha kathi khona we always encourage people to post messages on our Facebook we've got Stubborn Buffalo who says We are interested to see how this exercise will be conducted because I think someone is scared of first-time voters. Then Francis Zuse says, I would like to applaud ZEC for scrapping stringent requirements before embarking on this important exercise. And then we've got Musafari who says, I hope the exercise is for real. And then Munashe says, every political party should put its observers at voter registration centers. And then I'll come to you, Mr. Chikwinya, and then the other three guests. So just 1 minute each. What is this? What is at stake here, Mr. Chikwinya? 1 minute.
What is currently obtaining at stake is a realization that the voters' role is the ultimate vehicle that delivers any political party or political contestant into power. So ZANU-PF has now settled at the bridge of contestation between political policies and state power. And this is how they are manipulating the voters' role. Honorable Monzora in the afternoon actually highlighted how they have managed to manipulate the voters' role in Harare North, where they are not even shy to do the same manipulation in the constituency of the co-home affairs minister who is the presiding officer of the voters' role. However, Mkoma Gibbs, vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti kwatakabva tichinetsa nezvanopiwa nevoters roll kure kwatiri kuinda ndokwava pedo.
1 minute gone. Your minute is over. Your minute is over. I'll go to Mr. Ngwenya. 1 minute. Your reaction.
Yes, the Home Affairs Ministry is co-chaired by both a ZANU-PF member and an MDCT member. Therefore, if any grievances, why should they single out a ZANU-PF member? Secondly, it is important to note that voter registration is a democratic right of every individual. Therefore, people should participate freely and people should not point fingers and say ZANU-PF is trying to stop people or favoring A or B, because there is no guarantee after registering that person that he or she will vote for you. So ZANU-PF is not stupid to say we are going to favor her so and
thank
so
you
to go and register. So it's open.
Thank you. Ms. Shiredenga, 1 minute, and then we go to a caller.
Okay, what is stake for me in this regard is the respect and the upholding of the basic rights for all Zimbabweans to exercise their right to vote. And we're looking at the issues around the publicity issue that we're talking about. Everyone should be informed as to where and when that person can register as a voter. And also the other thing is in terms of the stringent requirements that have always been the case. We are saying that it's about time that these RRGs, people from the RRGs office become honest and also transparent with regards to what is required and allow every citizen of Zimbabwe who is eligible to register as a voter.
Thank you very much. And Jonga, we've got a call.
Namtereri Mkoma Clifford, Waruku Zimbabwe. Maswera se Mkoma Clifford.
Maswera se enyo.
Aywa, tukuto tanga uswera. Janeta mzwa isure nyukudaito za wataku uswera. Tipeo mfungwa zenyo.
Nguwa
zava zado na Mkoma Clifford, zado na nguwa, patuno zinonga, tutanga nemi shakari, maita basa, Gibbs.
Sorry, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening as ZANU-PF activist, Mr. Morris Ngwenya, Mbizo Lawmaker, Mr. Sekhmet Chikwinya, and Miss Ellen Shiriedenga. Elections Director of the MTC Formation of Industry Minister Professor Welshman Ngube.
Thanks also to our listeners who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Jonga Kandemiri in Washington.
And signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night.